Makunda no enabu aya adzoka kubva kuzororo zvine mutsindo nemabiko emitambo yakafararira kumativi mana ese enyika. Svondo rapera kwaingove nemitambo mitatu chete, asi svondo rino zvikwata zvese zviri kupinda munhandare kurwira mukombe uyo uri maoko AFC Platinum pari zvino. Asi mutambo unyanyotaurwa nezvawo ndeuyo uri munhandare yemandava mangwana pakati peFC Platinum neDynamos, iyo yaive mubishi kutenga vatambi vatsva panguva yezororo. Dynamos yakasimbisa chikwata chayo nekutenga Isa Sadiki, Lasti Jesse, Evans Katema, Ralph Kaondera naBrandon Mpofu. Avo murairidzi wavo Tondera Indiraya ari kutarisira kuti vachamubatsira kukunda mangwana.
Vakomana vedu ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru, uyezve vari kutarisira zvikuru kumutambo watakatarisana nawo watichatamba. Uyu mutambo wakatikoshera, tiri kushanda nesimba uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Mutambo uyu uchatambwa nguva dzekudya kwemasikati. Dimare ndogona kunenge kudada dzakaenzana pachinhano chechina pasi pemanika Diamonds ngezvi Platinum Stars neBlauwayo Chiefs. Asi Chiefs ine mutambo wakaoma apo iri kusangana nevavakidzani vayo veChicken Inn, avo vakatora mukombe weligi uyu muna 2015. Chiefs yakaunganidzawo vatambi vane mukurumbira kusanganisira Perfect Chikwende, Obio Chirinda naKelvin Madzongwe. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti semaonero avo Chiefs yakasimba zvekutora mukombe mukuru uyu.
Vatambi vanavo and aiwa gore rimwe rido tine kutarisa vanenge vachatotora yongo.
Nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare yadha iyo iri kusangana neBlack Rhinos mangwana neCranbourne Bullets iyo ine ZPC Kariba nesondo dziri kutambira mitambo yadzo kuBaobab Stadium kumaruwa eMhondorongedzi. Asi Herentals ichange iri National Sports Stadium nesondo ichisangana neManica Diamonds iyo iri pamusoro petafura nemapoints mapfumbamwe kubva mumitambo mitatu. Asi Highlanders iyo ine point imwe chete chete iri kutarisira mapoints ayo matatu ese ekutanga kubva kuwawa. Panguva iyo Harare City ine rwendo rurefu kuenda kutriangle. Murairidzi taurai Mangwiro uyo aive kutriangle ave kuHarare City uyezve akatakura naye vatambi vakati wandei kusanganisira Timothy January na Donald Mudadi. Mutambo pakati peTenants neBlauwayo City ndiwo uri kuvhara mitambo yemukupera kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.